Vanhu vakawanda munyika vari kutenderana kuti zvino munyadzo zvematongerwo enyika uye munyadzo zveupfumi zvaita manyamamire nerongo zvopa kuti vakawanda vanonge izvosve nemuromo. Kutanga svondo rinouya nemuvhuro, tichaita hurukuro nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanopikisa nevari kutonga veZANU-PF. Asi nhasi tichakupai nzwisa chete yezvavari kutaura. Vatungamiri vemapato anopikisa munyika vanoti hurumende yeZANU-PF iri kutonga pari zvino haisi kukoshesa nyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Vanopikisa ava vanoti chirongwa chehurumende cheZIM Asset kupedzera hoko padehwe retsindi uye vakawanda vavo vatanga kuuya nezvirongwa zvavanoti zvinogona kugadzirisa upfumi hwenyika. Vanotungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti vane gwara rakajeka rekugadzirisa upfumi hwenyika.
Mapolisi zvedu ndekuti vanhu vakawanda vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Vanotungamirawo bato reAfrican Democratic Party amai Marcelina Chikasha vanoti chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chapawo kuti zvinhu zviende kumawere.
Tikatarisa zviri kuitika muZimbabwe pari zvino, tinoona kuti maproblems edu akati wandei kunyanya panyaya dzeupfumi hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato remavambo kuSiledon vaSimba Makoni vanotenderana namai Chikasha.
Nyika yakarara nemanhide yakagwadama.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanotiwo kushaya gwara rakajeka ndikukopa kuti nyika igume yapinda muna Taisireva.
Kurwizana kwevanhu vari muZANU-PF nokutandarisana kwavari kuita kunobata nyika yese, nokuti ndovari kutonga ka ndovari kutungamirira nyika.
Vanotungamira bato reAfrican National Party vaEgypt dzine munhenzva vanoti nyaya yeuori ndiyo yaita kuti zvinhu zvinyanyoipe munyika.
Kutisi hatikurudzire mhirizhonga, hatikurudzire kupamba, hatikurudzire kurwa, hatikurudzire umbavha.
Asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti vemapato anopikisa vanongoshora vasina kana zvimwe zvine musoro zvavanokwanisa kuita. Vanoti nyaya yezvirango ndiyo yapa kuti nyika igwadame. Kunyange hazvo vatungamiri vemapato anopikisa vari kuti ZANU-PF iri kutadza kutonga, vatendai biti vanotungamira bato rePeople's Democratic Party vanoti naivo vanopikisa vari kukundikana nekutadza kuita chirwirangwe chemakudo pakugadzirira zvimwe zvinhu zvavanowirirana kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Mutauriri wechikwata chePeople's First varugare Gumbo vanoti vari kutaura nemapato ose nechinangwa chekuda kuita mushandira pamwe semajuru.
Tinofanira kuva vanhu vanobatana.
Asi muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato reNational Constitutional Assembly vanoti hazvibatsire kungobatana pasina gwara rakajeka.
Hationi iri pfungwa yakanaka kuti ngatingobatana chero, nekuti tiri kufungwa kuti ndo kuti bvise ZANU-PF. Tinoda kuzongobatana chete nemunhu atiri kuona kuti tiri kuita pfungwa dzakafanana, tinofunga zvakafanana.
Izvi ndozve zvimwe zvatichakurukura kutanga nemuvhuro svondo rinouya, apo tichaita hurukuro nevatungamiri ava.